mangwanani akanaka vatereri nguva dzava 6 mangwanani tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 18 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munhu anga akanyanyisa kutikoshera isu vanhukadzi nekuti munhu akatangisisa kutaura nyaya dzechild distresi nekukurudzira kudzidza kwevanasikana zvisati zvava zvinhu zvainyanyotaurwa nemapoliticians akawanda.
Amai Barbara Bush vaive mudzimai wemutungamiri wenyika yeamerica vanoshaya. Zimbabwe yopemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere nhasi. Hurumende yodzingawo mabasa vana mukoti vari kuramwa mabasa.
Mavoting slips takaitira all internal process nokuda kwokuti mupumbiro reriromutemo wezanupf haubvumidzi kuvanhengo yezanupf usiri registered voter.
Zanupf yoramba mhosva yekuti iri kuvhundutsira vanhu kumaruwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Amai Barbara Bush mudzimai vevaive mutungamiri wenyika yeamerica uyezve vari amai vemumwe mutungamiri wenyika yeamerica vakashaya nezuro mushure mekurwara kwenguva yakareba. Amai Bush vaive mudzimai wava George HW Bush uye mumwe mwanakomana wavo George Walker Bush akambotungamirawo nyika yeamerica. Vange vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa. Asi vakambotiwo semudzimai wemutungamiri wenyika vaisapindira nyaya dzezvematongerwo enyika. Mutauriri wemhuri yavabush vajim McGrath ndivo vaburitsa mashoko ekushaya kwaamai Bush. Muna 1989 apo vanhu vakawanda vaitya kana kubata ruoko rwemunhu ane chirwere chemukondombera cheHIV AIDS, amai Bush vakambundikira mumwe mwana ainge aine chirwere ichi vakaudza vanhu kuti vairarama nechirwere ichi vaidawo kubatwa sevanhu nekuremekedzwa. Amai Barbara Pierce Bush vakaberekwa musi wa 8 chikumi kuRye muNew York. Mukuzeya nezverufu rwavo tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere.
First Lady Barbara Bush munhu anga akanyanyisa kutikoshera isu vanhukadzi nekuti munhu akatangisisa kutaura nyaya dzechild distresi nekukurudzira kudzidza kwevanasikana zvisati zvava zvinhu zvainyanyotaurwa nemapoliticians akawanda. Ndivo vakatanga kuva spouse presidential candidate vakataura kunational congress yemarepublicans zvanga zvisati zvamboonekwa. Saka ndichiverengawo zvekare zvizhinji zvanga zvichinyorwa paupenyu hwavo zvinonzi ivo pamapolicies aiitwa mungave muhurumende yemurume wavo kana kuti yemwana wavo vaiverengawo vachipawo input yavo zvinhu zvese zvainyanyisa kukurudzira kudzidza kwevana. Saka ndinoona sekunge tarasikirwa neadvocate asiwo sezvataurwa napresident Bush. Munhu angane 92 years mazuva akapfuura vakataura ivo kuti havachada kuramba vachidzokera kuchipatara. Saka vaenda nguva yavo yakwana ende zvinoratidza kuti ivo vanenge vanga vagadzikana nekusvika kumagumo kweupenyu hwavo hwepasi rino.
Pane zvamuri kuverengawo vari kuchemwa zvakadii nemhuri yeamerica?
Vari kuchemwa zvakanyanya. Ndinoona kunge vana vechidiki mayounger generation vanogona kusanyanyisa kuvaziva nekuti munhu angati kurei. Asi vakakurawo muma80s nemuma90s vanhu vanenge vachiziva basa ravakabata. Saka ndanga ndichionawo patwitter kuti vari kuchemwa nevanhu vemakore akasiyana siyana. Vana president Clinton vatumira mamessage, mafootball players ekutexas vatumira mamessage. Kunyanya muTexas ndo mavanga vachinyanyisa kuzivikanwa ivo nemhuri yavo.
Imwewo nyaya iri kutaurwa nevanoongorora zvematongerwo enyika ndeyekuti vaisanyanya kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kungava kudivi remurume wavo kana mwana wavo akazotungamirawo nyika vaGeorge W. Bush. Izvi zvakakosha zvakadii?
Ini ndangu kutoona kuti zvakakosha asi vanhukadzi vazhinji vezera ravo I think vaiva nenzira yavo yekutaura mafungiro avo isiwo mumhuri medu takarasikirwa nambuya vangu vangu vachangobva kutena 93 years gore rino munhu uye anga asinga pamunge achizosiyana nevanhukadzi vegeneration yedu kuti isu tinobva tabuda pachena totaura zvatinofunga asi mukatarisa kune vanovaziva vangu vachitaura mabiography avo vanoti munhu aiedza kuti maviewpoints ake anzwisisike sezvanamboreva kuti ivo vakataura pacongress isarudze murume wavo kurepublican party saka haasi mukadzi uye anga akangogara kumashure akanyarara I think vaingoshandisawo dzavo nzira neuchenjeri hwavo kuti ravo shoko renzwike even panga pachitorwa nevana vavo vazhinji vanga vachirakidza kuti munhu anga ane mapoints ake nezvinhu zvavaishuvira kupolisi zvatizongoona zvoitika saka handifungi kuti munhu anga akangonyarara akagara kumashure kwepolitical playing field
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paAmherst University vari parunare kumassachusetts muno muamerica mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga vazivisa kuti hurumende yadzinga mabasa vana mukoti vose vari pakuramwa mabasa mugwaro ravakaburitsa manheru nezuro vachiwenga vakati hurumende yavo yakanga yabvuma kuzadzikisa zvichemo zvavana mukoti ava kunyange hazvo vashandi ava vasina kuona kukosha kwazvo vakaenderera mberi vachiramwa mabasa asi munyori mukuru wesangano ravana mukoti rezimbabwe nurses association vainok dongo vanoti havasati vaudzwa nehurumende kuti vana mukoti vose vadzingwa mabasa kunze kwekungozvinzwa panhepfenyuro yezbc hatina kukwanisawo kubata gurukota rezveutano dr david parirenyatwa kuti tinzwe divi ravo asi jonga kandemiri westudio 7 aita hurukuro navadongo
itori nyuzowo kwatiri tiri kutozvionerawo panyuzi ipapo kuti zviri kunzi manesi ese muzimbabwe adzingwa basa sekuziva kwangu ini manesi ose muzimbabwe vanga vachiramwa mabasa nezvikonzero zvakabvumwa nehurumende yedu kuburikidza naminista wehealth nezuro vechiti zvichemo zvavana mukoti zviri genuine kuratidza kuti zvichemo zveshuwa zviripo saka kana zviri zvechokwadi zvekuti ana mukoti vese vadzingwa mabasa nenyaya yekuti varatidzira pazvichemo zvinobvumwa nehurumende kuti ndezvechokwadi tinoshamisika kwazvo
saka sesangano mune matanho amuri kutora here yekuti muedze kunzwisisa danho ratorwa nehurumende iri kana kuti danho raziviswa nehurumende iri
tichatomuka ndechiti tinzwisise kuti hurumende yasvika ipapo nokubudikidza kwei sezvo nezuro vanga vachibvuma kuti zvichemo zvaana mukoti vanozviziva and zviri pachena zviri genuine zvichemo zvagara zviripo zvavanga vachibvuma kuti zvinofanira kugadziriswa and kuzoti vazotora danho iroro kusvika ipapo sei tinozotora matanho kana tichinge tanzwisisa kuti vasvika papozisheni iyoyo sei
tinonzwawo kuti hurumende yakanga yaine mashoko ayakaburitsa kana yakazivisa ekuti mawirirana pazvichemo zvenyu mari dzamodawo dziwedzerwe dzichawedzerwa nemusi wechina ichokwadi here ichi
hazisi chokwadi manyepo chaiwo chaiwo hapana chakanga chawirirwana kana chimwe chete manyepo iwayo
saka imi zvichemo zvenyu zvinganzi nehurumende pari nhasi yadayira ndezvipi
zvichemo zviripo zvakanyorwa zviri pachena hurumende kuburikidza nebazi reutano naminista vanazvo vanozviziva asi ndingati ini minista veutano vaenda kupresidium kunotaura zvisizvo vechiti tawirirana pasina kuwirirwana kuripo saka isu saana mukoti tine vimbo nechishuwo chekuti mukuru wenyika ino purezidendi vamunangagwa vachatipa mukana wekuti tivaudze chokwadi
kwoitawo vamwe vadongo vari kuti vana mukoti muri kutungamidza mberi mari musingatungamidze mberi upenyu hwevanhu munoti
handizvoba hana mukoti avatungamidzi mari mberi zvichemo zvaana mukoti zvakataurwa kubvira kudhara tikazviendesa kwavari vaparirenyatwa vaparirenyatwa vakazviignora vakatadza kutambira zvitemo zvaana mukoti kusvikira nhasi vechingoti dzingai vasina kumbobvira vagara pasi kuti vataure zvitemo zvaana mukoti saka kana vanhu vechiona ana mukoti vachiramwa mabasa hakusi zvinhu izvi hazvina kutanga nhasi kutaura kwatiri kuita kudai ana mukoti vemunyika ino yezimbabwe vari mumagiredza asiwo avo chaivo chaivo vari pakunga vari ende zvichibudikidza neministry nehealth service board zvinova zvinotungamirirwa nevaparirenyatwa isu chatiri kukumbira kuhurumende ndechekuti vatipe mukana tivataurire takagara pasi pasina akatsamwisana tivataurire kuti chii chakonzeresa kuti ana mukoti varamwe mabasa vanzwisise vazvinzwe vozoona kuti ari rongo ndiani ndiani anofanira kudzinga basa ana mukoti naparirenyatwa
vana mukoti vari pakuramwa mabasa ezvino mungavaisa pauwando hwakadii
nyika yose ana mukoti avasi pamabasa kana vati vadzinga ana mukoti vatodzinga ana mukoti venyika yose
ava ngwari munyori mukuru wesangano ravana mukoti rezimbabwe nurses association vainok dongo vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 sangano reanti-corruption trust of southern africa raburitsa gwaro rinoburitsa pachena kubiridzirwa kuri kuitwa sarudzo nevamwe vari kukwikwidza vachiita zvechioko momwe zvinonzi vamwe vari kushandisa zvekudya zvicherwa uye dzimotokari mukuedza kutenga mavhoti mukuzeya nyaya iyi Ivan Zininga westudio 7 abata mukuru wesangano reanti-corruption trust of southern africa vaalois munyaradzi chaumba kuti tinzwe zvizhinji
gwaro iroro rinotaridza pachena kuti pane zvinhu zvakawanda zvinoitwa zviri kunze kwomutemo asi muno muzimbabwe zvinoonekwa sesine zvakanaka nekuti vanhu vanenge vachida kutsvaga rutsigiro vachishandisa dzakasiyana siyana dzakafanana nedzatakanyora mugwaro imomo
zvino tiri kuonawo kuti kukwekwe uko kwanetsa nyaya yekutengwa kwesarudzo iyi zvinofamba sei chaizvo chaizvo
iye ndinoti ndo dambudziko ratinaro muzimbabwe rekuti bato riri kutonga rinoshandisa katikati muchirungu disempowerment yemacommunities kuti iwo zovaita kunge vakuya nerwesere vachiita kunge vanhu vane mwoyo wakanaka vachivapa chinhu zvakafanana neizvozvezvo asi isu taichikurudzira kuti vanhu ngavasangwetwe tibatwa kumeso nezvinhu zvakadaro vanofanira kuziva kuti ivo vanenge vane kodzero yekuti vakwanise kuwaniswa mabasa kuti vakwanise kuzotengawo vachitenga zvinhu vachibvisa mari muhomo mavo kwete kuti vanoita zvekungopuhwa tomboti wabhadharirwa rende yemwedzi miri kana mitatu kana masarudzo apera wozodii mari yekubhadhara rende unenge uchaiwana kuti apa kungopuhwa zvakafanana nemupunga asi unenge usina mafuta wopuhwa fertilizer asi unenge usina nedzimwe mhando dzefertilizer zvozodii ndo zvatoedza kuedza tidzise vanhu kuti ngativapewo pfungwa dzekuti ngavakwanise kuti vataure vadhimande kuti isisu kuda mabasa
zvinotoda kutorawo muenzaniso wezviri kuitika kugaika maini uku zvambenge zviri kuhere kumashure zvekuti vanhu vaingonopinda vachibvuta vototanga kuita zvavanoda
zvanga zvichiitika takambonyora nazvo nguva yakambopfuura iyi kuti mukwekwe mumomo mune dambudziko hombe chaizvaizvo nekuti vakuru vakuru vezvematoko zvenyika vamwe vacho ndoo vane migodhi iri ikoko vamwe vacho vanonzwa nevanhu vavo vanenge vari pasi kuti kwakati mugodhi wakati unenge uri kubuda mazuva ano woshandisa chisimba chavo izvo kunochingura oya inenge yapinda kunogwaiwa vachitora panga pasina mukana wekuti vanhu vacho vanotaura kupi nokuti vanenge vachitisidzirwa saka zvagara zvichingoitika asi kuti izvozvizvi tangoda kungozviita kuzvitsimbiridza futi kuti ndo zvimwe zviri kusanganiswa nemasmall scale miners kuti vanotorerwa ivhu ravo nechisimba asi kwokuripota kwacho kwavanoshaya nekuti takambotaura zvaizvo kuti mapurisa akanga arimo
imiwo sesangano riri kumhanya nenyaya dzekudzivirira nekutsvakurudza kuti kusave neuori nezvose zviri kuitika izvi zvamuri kuita kuti hurumende inzwisisewo zviri kuitika nekuedza kugadzirisa nyaya dzinenge dzichiitika idzi ndezvekutiwo kudii
tinoti tikaburisa gwaro redesho zvataizvizvi tinopa mapazi ehurumende akasiyana siyana kuti vaonewo kuti ivo vanosvitsawo kune vakuru vakuru kuti paone zvingaitwi
vanga vari mukuru wesangano reanti-corruption trust of southern africa vaalois munyaradzi chaumba vachitaura vari parunare muharare naivan zininga westudio 7 Zimbabwe nasi iri kupemberera kusvitsa makore makumi matatu nemasere yawana kuzvitonga kuzere kubva kuutongi hweudzvanyiriri hweBritain uyewo kanova kekutanga kucherechedza zuva iri pasina vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro navaEmerson Mnangagwa vachibatsirwa nemauto. Mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vaBernard Manyadza avo vaizikanwa muhondo nerekuti Pakachi Poera vanoti kunyange hazvo pave nehurumende itsva yavaMnangagwa kana chete pasina utongo hwejekerere hazvina zvazvinobatsira kucherechedza zuva rekuzvitonga kuzere iri. VaManyadza avo vanoti havasi kudzokera kuZANU-PF sezvo vari kudivi revanhu vazhinji vanoti vakarwa hondo yerusununguko havana zvavari kuwana zvinovagutsa zvikuru munguva yehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Jonga Kandembiri weStudio 7 aita hurukuro navaManyadza akatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nezuva rekuzvitonga kuzere riri kupembererwa nhasi.
Kuzvitonga kuzere kubva mumaoko emaBritish takakuwana. Chasarira munzira yazvo chiri kurwiwa nevanhu kuti tinyatsowana yacho inonzi demokirasi yakati muchechetere. Nokuti iye zvino izvi hatisati tanatsowa nayo demokirasi yakakwana, asi iyezvezvi tine vavariro yekuti ndinonga demokirasi tichaiwana. Kubvira musi wa18 November gore rakapera, vanhu pavakazarwa migwagwa vachiti aiwa taneta nazvo zvedhinasi ranga raakugadzirwa riyariya, tinodawo zvitsva. Kwete kuti nehurumende yavapo, asi kuti nemaefforts ari kuitwa navanhu kuti vanhu vari kuda demokirasi ino mupfumvumvu chaiwo. Hatisi kuda demokirasi yayokuti nokuda kwekuti kune vakazopinda vasingachazonyatsokonza kuti vanhu manji kuti vanhu munoti kudii nezvataita izvi. Kubva 18 November takazoona pava neutungamiriri hwanga hwaakusanganisa masoja nemamwe mapoliticians. Hazvina kunyatsokwana izvozvo. Vanhu tine tarisiro yekuti pane chimuko chichabva mazviri, asi tiri kuda demokirasi yakanyatsoita mupfumvumvu.
Saka munoona here imi hurumende yavapo iyoyi kana new dispensation ichisvitsa vanhu kutarisiro iyoyi yegutsa ruzhinji?
New dispensation ini chandinoityira ringangova high sounding word yekuti new dispensation chiri kuitwa dispense apa chii. Tikada kunyatsoongorora chaiko chaiko kuti new dispensation chanzi chiva kunyatsoitwa dispense apa chii. Kana riri democracy ngaribvire ipo pasi pasi chaipo chaipo pavanhu, vanhu vega pachavo ndovoisa vanhu vavanoda.
Totarisawo kune vakarwa hondo, muri kuonawo here tarisiro yenyu iri kuzadziswa pamakore 38 ya?
Mutambo zvatairwira zvacho zvinenge zvanga zvatoita nhende shure chaiyo chaiyo, kunyanya panga pakuitwa zvedhinasi apo kuti yanga yatova nhende shure chaiyo chaiyo kutodarika zvana Smith zveautocratic rule. Saka iyezvezvi tiri kuti pakaitwa navanhu vakanopinda mumigwagwa muna November gore rapera vachiti izvi ngazviende izvi, vanhu vanga vakatarisira kuti vachinzwa kunzi zvino chamunoda chii, vanhu vochitaura vati kuti zvatiri kuda ndezvakati. Nekuti ipapo ndo pane mviro yekuti chinonzi demokirasi kukonsulta vanhu kwete kuita manipulate vanhu kuti ndofunga vanhu zvavaruda ndezvizvi toita short circuit tichiti.
Pane musiyano wamungatarisira here pamhemberero dzegore rino? Tichiona kuti mamwe makore aya vemapato anopikisa nevamwe kana vakarwa hondo vavanga vachinyunyuta vasingaende kumhemberero, nhasi mungaona here vanhu vachibuda?
Vanhu vanokwanisa kubuda, asi chinhu chikuru chandoda kuti nditaure papapa ndechekuti meseji iri kuzopuhwa nazvo kana pari pachaitwa meseji nomutungamiri wenyika, meseji apa iri kuzononzi zvatiri kutarisira zvii ndo zvinhu zvikuru izvozvo. Ini ndiri kutaura kutini vavariro yevanhu kufunga kwangu ndeyekuti vanoda iwo unonzi demokirasi rine mupfumvumvu chaiwo kuti vanhu vaona kuti zvavanga vachida zviya zviya izvi ndo zvacho zviri kuitwa, kwete kuti zvinzi uyu ningi uyo haasi kuzodiwa kana kuti vari kunzi ndo vakuru vepamaprovhinzi vari kubhloka vananhingi vamwe vachinzi vari kupinda uncontested. Pane kunzi uncontested rekuti zvaita sei? Munhu wese ngaakondestwe. Munhu wese anonzi wabudirira unge wabudirira kana paita contest. Kana pachinziwa uncontested takuwane political intrigue manje.
Avo vanga vari mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vaBernard Manyadza avaizikanwa nekuti Pakachi Poera vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Z Sezo nyika ya tarisana ni sarudzo, tichangi ya tichita urukuro nevari kukuidza msarudzo izi vavoti uye masangana akazvimirira. Nasi tine urukuro ni mnyori mkuru mnyaya dzezve mitemo mbatore ZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana nezve mhosva dzirikupomerwa bato ravo dzekuti riri kushandisa madzishe nemasabhuku kutyisidzira vanhu kumaruwa vachivamanikidza kuti vavape magwaro ekuvhota kana kuti maregistration slips. Asi tatanga nekuvabvunza kuti gadziriro yesarudzo iri kufamba sei mubato ravo.
Gadziriro iri kufamba zvakanaka. Ye national elections ne ma primary edu bozi chiri kikwa tiri zuzu ndicho kuti democracy ye nyika inofanira kutangira mumusangano. Saka musangano wedu uri kuita ma processes okuti pakusarudzwa kwama candidates zvinge zviri pachena, zvinge zvichiratidza kuva democratic kweparty yedu. Saka musangano uri kufokasa iko zvino stere kuona kuti ma primary elections yedu agusa munhu wese aitika zvakanaka ende achibatanidza musangano wedu.
Icho kwadi here chiri kutaurwa nevamwe kuti ZANU PF iri kushandisa mauto kutsvaga rutsigiro zvikuru kumaruwa uko?
Kwete, mauto akadzokera mumabarracks after Operation Restore Legacy. Iko zvino musangano uri kurwana zvinhu zvawo namastructures awo pasina betsero yamauto.
Vamwewo vanopikisa vachiri kuchema chema nenyaya yemavoting slips aya vachiti havasi kunyatsofara nezviri kuitwa izvozvo. Munotiwo kudii ipapo?
Isusu mavoting slips takataura mumamiting akawanda wandatosangana nemaopposition parties kuti mavoting slips takaitira all internal processes nokuda kwokuti mubumbiro reriromutemo weZANU PF haubvumidzi kuva nhengo yeZANU PF usiri registered voter. Saka dai kuri kuti hapasi kuitwa fresh registration nyika yose, taide tichingoshandisa mavoters roll yedu kuti paunouya uchiti ndoda kujoina ZANU PF tocheka kuti zita rako riri muvoters roll here. Kana ririmo then you qualify to be a member yeZANU PF. Unfortunately, because tiri kuita fresh registration, hatina imwe nzira yokuona nayo kuti vanhu vari mumabhuku yedu senhengo dzedu maregistered voters here in order for them to meet the requirement iri muconstitution yedu yokuti haubvumidzi kuva nhengo yeZANU PF usiri registered voter. So ndo zvakonzeresa kuti nhengo dzedu dzakanoregister dziuye kuzoprova kuti dzokwalifya here kuramba dziri nhengo dzeZANU PF by virtue of being registered voters. Hatikumbiri vasiri veZANU PF to do that. Tokumbira vedu kuti vatiratidze kuti vachiri kukwalifya here kuva nhengo dzeZANU PF. And we have made this clear mameeting also atinoita nana Monzura newe ku MBC vese kuvaudza kuti kana musingazviiti henyu hameno chamunodira kuwana vanhu mumabhuku enyu ivo vasingagoni kuzovhota. Isu vedu vanotijoina seZANU PF vanofanira kuva vari able to vote for our members. And that was made very clear kwese kwavakomplena newe ku United Nations pataita meeting last week. The UNDP takavatsanangurira kuti this is in line with our own constitution and we made it very clear tongokumbira vedu chete to prove kuti vari registered.
Munyori mukuru munyaya dzezvemitemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Zvichakadaro, muimbi ane mukurumbira zvikuru wemudziyo dzechimurenga Thomas Mukanya Mapfumo ari kutarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi achibva kuno kuAmerica kuti azonoimba nevamwe vaimbi vakaita saOliver Mtukudzi. Zvichakadaro, vaimbi vemusambo weZim Denso nemumwe misambo yechizvino zvino vari kukurudzira vamwe vechidiki kuti vatore mukana uchiripo kuti vaende kunovhota. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vaimbi vechidiki vane mukurumbira vanoti Gasiorea, Sekalas naDanza D vakaburitsa kambo katsva kanonzi Musazotikanganwa, ako vanoyeuchidza vezvematongerwo enyika kuti vasakanganwe vechidiki kana vavavhotera. Vaimbi ava vanokurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota kuti vawane mukana wekuzvisarudzira zvavanoda muupenyu hwavo. Gasiorea anoti vari kufamba vachikurudzira vechidiki kunyoresa kuvhota kunzvimbo dzose dzine vanhu vashoma vakanyoresa kuvhota dzakaita seBulawayo. Gasi anoti vanokurudzira vechidikiwo kuti kana vapedza kuvhota vanofanirwa kuchengetedza vhoti yavo.
no motivate vanhu kugadzira future yemangwana. And isu so sema musicians edanso tinokomanda youthful generation, of which a youthful generation right now under vanhu vakaregister kuvota ndo vakawanda vechidiki. Saka tinoti vawedzere kudi kuwana, ndosaka tichiramba tichida kuti tikwanise kusangana navo tichiva educate kuti no, you have to register to vote.
Gasi anoti shoko ravo riri kutambirwa zvakanyanya nevechidiki vanogara munzvimbo dzinogara veruzhinji, avo vari kutambudzika muupenyu. Gasi anotsanangura zvinoreva kambo kavo kari kutambirwa zvakanyanya nevechidiki pamwe nevakuru.
Hazvinoitika munozviziva mukoma. Kana iri nguva yemaelection, tine zvivimbiso zvatinowana kubva kumaofficials edu akasiyana siyana, kubva kumabato akadi akasiyana siyana. Nyika yedu ine zvakawanda zvinoda kugadzirisa. Saka vanenge vari muparamendi ndo vanhu vanogadzira nyika yedu, vatinoti mapoliticians. Ende ndo vanhu vatinotemba pakuti nyika yedu idi ibudirire. Saka dzimwe nedzenguva variko vamwe vanokanganwa vekuti pamwe zvinangwa zvavo ndezvekufidha mhuri dzavo vega.
Dhanza D anoti vakaona kuti vamwe vechidiki havazive kuti vanokwanisa sei kushandura zvinhu munyika.
Chisviro changu nevadiki vakawanda kuti vange vachikwanisa kuwana mukana mune zvese zvavari kuda, mabasa machima chii.
Dhanza anoti nekuti mumhanzi yavo inoonekwa seinokurudzira zvinodhaka nekuita zvepabonde vanhu vachiri vadiki, nekudaro vakafunga kutsikisa karuyo kanosimudzira kuti vechidiki vanyorese kunovhota.
Nziyo dzatinoimba so dzinonzi dzinowanzovaka zvinhu zvisina kunyatsomira mushe, madrugs, kuita bonde vanhu vachiri vadiki, kusarespekta vanhu vakuru. Tikati ako tadika tamboimba chimwe chinhu chekuti chine zvachinoita, chinangwa chachinoita munyika medu isusu.
Mumwe wevechidiki aive pachiitiko ichi pakukso muchinoi anoti akurudzirwa zvikuru nemimhanzi yaGaspi uye ave kuziva kuti vhoti yake inoshandura ramangwana rake.
Anisikatombozivi izvezvi kuti kurejesta kusati kwapera, chichiri kurejesta chetlas tadzidza chekuti isu vechidiki tisu tinokwanisa kusarudza mutungamiri kuti ramangwana redu yakanaka.
Gaspi anoti vachaenda kunoimba kumaruva kuti shoko ravo rinzwike nevechidiki vose. Mutambo wechidiki uyu wakarongwa neboka rinoona nezvesarudzo munyika reElection Resource Center. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Aka Chigoriwa.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Amai Barbara Bush vaive mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica vanoshaya. Hurumende yodzinga basa vana mukoti vari kuramwa mabasa. ZANU-PF yoramba mhosva yairi kupomerwa yekuti iri kuvhundutsira vanhu kumaruwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti muswere zvakanaka vateereri. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare manhero anhasi nenguva dza7 PM. Anokuonekai nemufaro ndichiti muswere zvakanaka. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai muina Chris Gande munhau dzeIsindebele.